sense of rigging election, brutality during what election violence, all this whatever.
Remember to connect with us on Facebook and on Twitter at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakuvanisu mchurungwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri mchurungwa chanasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri. Hurumende inombosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe panopera mwedzi uno. Iyi ndiyo nimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi maviri mushure mekunge bazi rezveutano razivisa kuti pane mumwe mwana akashaya ari muchipatara kuMatabeleland South. Vamwe vanhu makumi matatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava, vasere vakabva kuSouth Africa, vatatu kuBotswana, vatatu kuLesotho, mumwe chete kuZambia uye vamwe gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabatana nechirwere ichi munyika vave kusvika chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu nemana 1064. Vapora kubva kuchirwere ichi munyika pari zvino vanoita mazana matatu ane makumi mana nevatatu 343. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu 93,000. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rave kumbosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe. Kurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati vari kunyora bvunzo chete ndivo vachaenderera mberi. Hurumende yainge yamboti inoda kuti zvikoro zvivhurwe musi wa28 mwedzi uno. Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Joe, vanoti vatambira dano iri nemufaro sezvo vange vagara vachiyambira kuti zvikoro zvisavhurwe.
Hurumende yanga ichida kuti zvikoro zvivhurwe neginya, asi hurumende yawanawo kuti varairidzi vakasungawo musoro, zvikuru sei isu veProgressive Teachers Union navamwewo. Pari kune vamwewo varairidzi vanga vakatorasika, vaakutotitukawo vachitoti isu taakuita zvematongerwo enyika. Saka iri danho razobudirira idanho rakanaka, asi parine mateya ndipo panoona kuti riri kuti bvunzo dzirambe dzichinyorwa.
Ko, pane chakaipa here kuti vanhu vanyore bvunzo?
Vanhu ava vari kunyoresa bvunzo nevana vanonyora bvunzo havana kumbogara vatestiwa pavakaenda kuzvikoro ikoko. Zvinongoratidza kuti hurumende even danho rayo rokuti bvunzo ngadzirambe dzichinyorwa idanho risina kuita pakufunga. Saka iri haro rokuti zvikoro zvimbosendekwa idanho rakanaka, asi tinoona kuti pane zvakawanda. Presha yeduwo ndoingadeo yashanda zvikuru sowo nokuzotyawo kuti kuda taizobatana navo vanodawo kuratidzira musi wa31 July mwedzi uno. Asi tiri kungoramba tichiyambira hurumende kuti yanonoka kuona hongo, asi zviri nani kuti yazobvuma hayo saTomas
kuti zvikoro zvivhurwewo pasina kunetsana pakati pehurumende nevarairidzi. Simoni renyu zvii zvinoda kuitwa?
Kwati kuenda mberi uku kuti zvinhu zvinake tisazopedzera nanguva zvekare, zvakanaka kuti tigadzirise nyaya yemari dzinotambirwa navarairidzi idzo dzisingachibatsiri uyezve dzatisingazivi kuti padzasvika apa dzasvitsowa nei nokuti even kana Mugabe chaiye aitambirisa varayiridzi mari dziri nani pane mari dzinotambiswa nenew dispensation iyo inozviti iyo inoita zviri nani pane zvaita Mugabe
muunga pamuenzaniso iri ipapo
nguva yamugabe taiziva kuti varayiridzi vaitambira mari iri 1/3 yevoo vanoshanda kumauniversities anonzi malecturers asi iko zvino mari dzavarayiridzi dzaramba dzichingori pa 4,000 dzemalecturers kumauniversities dzava kurenja kubva pa 38,000 kusvika pa 66,000 even dzamasoja chaizvo dzava kuma 18,000 asi murayiridzi achingova pa 4,000 zvinoratidza kuti hurumende inovenga varayiridzi hurumende isina hanya navarayiridzi hurumende isina hanya nedzidzo saka isu tiringokurudzira hurumende kuti ngaidzosere mari dzavarayiridzi padzaiva dziri muna October 2018 dziri paUS 550 ndiyo yatingati permanent solution hatidi kuramba tichingonetsana mwedzi nomwedzi neinflation iri kuita mutamba mhurui tinoda kuti tiende pakanaka
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavira Zhou vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu westudio 7 vamiriri vehurumende vemakanzuru vemasangano anomirira vagari magweta anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanochengetedza zvowanikwa nezuro vakapinda mumusangano wezuva rimwe chete wekutsvaga nzira dzokuchengetedza nadzo matoro kana kuti mawetlands muguta reHarare pamwe nechitungwiza vakapinda mumusangano uyu vakakomekedza zvikuru kuti vagari vapiwe dzidziso yekuchengetedza kwenzvimbo idzi nokukasika vakapinda mumusangano uyu vaisanganisira vekanzuro yeHarare veEnvironmental Management Agency vebasi rezvokutongwa kwematunhu veUpper Manyame Catchment Council vekanzuro yechitungwiza veHarare Residence Trust Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neveHarare Wetlands Trust mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vakafadzwa zvikuru nokupindwa kwakaitwa musangano uyu nevakuru vemakanzuru pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvokutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachiti zvinoratidza kuti mapoka ose abatana mukuwirirana kuti nzvimbo idzi dzichengetedzwe ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
zvinhu zvikuru zvanyanya kunge zvichinyanya kukomekedzeswa inyaya yekuti munzvimbo dzinonzi mawetlands vagari vazhinji havanzwisisiwo kuti chii chinonzi wetlands saka panga paine kukurudzirana kuti panofanirwa kuita kudzidzisa vagari kwakanyanyisa pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwemawetlands tichitenderana kuti kana tisina kubatana guta reHarare wemawetlands nevagari nemastakeholders ese kusanganisira weema newamwe wekucentral government hapana chinobuda
tinoona kuti dambudziko rematoro kana mawetland harisidzva mumaguta umu zvikuru muguta reHarare chii chaita kuti munge muchironga musangano iwoyo
chinhu chanyanya kuita kuti tinge tichisangana kuedza kuda kuonesa zvinhu zvakabuda mumiting yatakamboita masvondo matatu adarika tichitarisa kuti tingagadzirise sei kuti mawetlands edu azivikanwe agone kuchengetedzwa uye kuti zvinhu zvose zviitike pamutemo kuti munzvimbo dzose dzinowakwa dzinge dzichizongowakwa chete kana pachinge papiwa mvumo paitwa zvisungo nemacertificates anopiwa kuti madevelopments azoitike saka wanga uri musangano wanga uchiedza kupatsanura nyaya dzakati wandei dzinosanganisira nyaya dzehori nyaya dzekuumbiridzwa kweHarare Combination Master Plan nyaya dzekugadzirisa kuchengetedzwa kwemvura nyaya dzedzimba uye nyaya dzemitemo kuti mimwe mitemo iriko yakanaka chisipo kuimplementwa kwemitemo yacho zvekuti mitemo ikaimplementwa mawetlands edu anochengeteka zvikuru.
Saka muri kuona here muchibudirira misangano yamuri kuita iyoyi pane zvese zvamuri kurwira kuti muwane?
Chiratidzo chiri kubuda mumisangano yatiri kuita takabatana neZimbabwe Lawyers for Human Rights ne Harare Wetlands Trust, tiri kuona kuti kuhurumende kwave kuita kakunyewenuka kakanotifadza ngekuti wave kuratidza kuti wari kuda chaizvo kunge wachibata pamwe basa newe ku City of Harare, zvinoita kuti tinzwe kuwe nechiwimbo chekuti kana tikange tichishanda semushandire wataita mumeeting yanhasi apo tanga tiine town clerk nemamwe maofficials echitungwisa municipality nematown planners newamwe maofficials ekucity of Harare, taona kuti panga paine hudzamo.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga reZANU-PF nebato guru rinopikisa reMDC Alliance vasina kupinda mumusangano wakadedzwa nemasangano emakereke, vacharamba vachienderera mberi nemisangano iyi. Reverend Mtata vati mukuedza kubatanidza nyika hakuna inzwi rinonzi idiki kana kuti iguru kupfuura rimwe. Naizvozvo vacharamba vachiita misangano iyi vaine tarisiro yekuti vamwe vane chido chekugadzirisa zvino munyika vachauya kuzopawo pfungwa dzavo. Tabata Reverend Mtata, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chakasimba kana kuti chinokosha chingabuda mumisangano iyi kana bato riri kutonga risipo pamwe chete nebato guru rinopikisa?
Vawande misangano yatiri kuita, maconsultations atiri kuita nama different stakeholders, they are building on processes dzakatanga kudhara. Saka atisi kutsvaga kuti timirire vanenge vachiri kujoina process, vamwe navamwe vanouya kuva part yeprocess yokuengeja pavanenge vakasununguka. Saka maconsultations aya ari kuramba achienda kumberi. Takapedza takaita maconsultations ne civil society summit yapfuura. Takaita misangano na ma traditional leaders, takaita ma consultations na ma political parties. Hazvirevi kuti ma consultations amwe ese atakaita apfuura vanhu vese vakakosha vanga varipo, but zvinozoita kuti nengo yakafanira vamwe navamwe pavanouya vanobatira patinenge tava ipapo. Nyaya iripo iye zvino inyaya yekuti tiri kuda kuvaka nyika. Pakuvaka nyika hakuna mivono inonzi iyi haina maturo, iyi ina maturo. Hongo mapato anokukwidzanawa akakosha kuti avemo mukati menhaurirano idzi, asi nyika inofanira kupfuurira mberi isingatarisi kuti vamwe vachakamirirei, nokuti nhaurirano yenyika yakapiririka mapato aya ari maviri. Vakava pati yeconversation zvakanaka, asi nyika inofanira kuramba ichienda kumberi. That's why tichikoshesa zvikuru chikamu chimwe nechimwe chinenge chaitika chemaconversation aya. Vawande,
zvabvumiranwa pamusangano mukuru uyu zvoitwa sei nazvo? Matarisa kupi kubva panapa?
Zvabvumiranwa pano vawande ndezvekuti nyaya dzacho dzakasungana sungana. Nyaya dzine chokuita neekonomi dzino affecta kana kuti dziri kuaffectwa nenyaya for example yeherald zvikuru takatasana necovid. Nyaya dzachona dzinosangana nenyaya yekuimplementwa kweconstitution, dzinosangana nenyaya yenational healing and reconciliation. Saka zvakurudzigwa ndezvekuti hadzigoni kuti dzitariswe dzakaparadzana. kukumbira kwa ita ma political parties ati umakereke indai mberi mchita ma consultations nema key stakeholders ese kusikatashika pamkana ukuti munhu wese anokwanisa kupinda padare guru rekuti tigadzirise nyaya idzi dzakabatana yatingati national dialogue forum iyoyo ndiyo nyaya yatiri kuvaka towards nenyaya zabuda apa panhaurano yakaitika
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuChina zvondorapera kunorapiwa. VaChiwenga vave nenguva vasinganzwi zvakanaka. Kuroneko rinoti komiti yeparamende yePortfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs nezviro yakamanikidzwa kukanzura musangano waifanirwa kuitwa nevagari veBulawayo apo vanhu nemagweta vakarega kuenda kumusangano uyu. MuHerald mune nyaya yehurumende ichiti zvikoro hazvichavhurwi musi wa28 sezvakange zvambotaurwa, ichiti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairas kuchakanganisa nyaya dzokuvhurwa kwezvikoro. MuDaily News vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende vanonzi nemusi wesvondo vakapinda zvine hasha mumba yemutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtata. Izvi zvinotevera vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakaita zvimwe chetezvo musi wesvondo wekare kumba kwemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala pamwe chete nekumba kwevaimbi vemukuru vevechidiki muZANU-PF vaGodfrey Senengamu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 inoitwawo ende tiri kuno kunonzi kukajekachi kumagunji rume ndatambura kuye audio yamundobatsiriki takabva South Africa musi wa9 May takaiswa quarantine kuchinoni 21 days akanziya positive takandisikana kurwara kana chi kana kukosora tasvikamuchira semutemo wenyika takaiswa kuisolation karo yehospital takagariswa kuku26 days 26 days takagara takatestwa katina nda11 masatsi akangoendana kana kuuya takakurwa tabviswa kukaroini kuda kustrike taunzwa kumusha kumareseva kwedu takagara izvozvi 21 days hapana kana chaitwa kana chii kunogobvonyongori pariski kune matesa vanhu varitaura tokupisira mumba vamwe varitaura techokusakidzira imba atmcin isolation ndakangozvigarira pamba ndava ne9 weeks ndakagara ndapinda muzimbabwe tichaziviwa kuti vakuru vakandiunza pano vari kufungei nezvazvo ndakumbira vakuru veyouth vandibatsirewo kuzinetambura ndisikana kukosora kana kuda sei papiriodhi yese yandabva kusouth africa kusvikana nhasi kugariswa pamba chete hapana kana sanenge ndikanyora majames ajoni pakuona marsis dzinomamira kaita zvinhu chazodziona kutinditeste ndokuvamirudza unomamira kaita sesheni yangu hapana kana respondi tambura varume ndibatsirei.
Akadini vana Jonga, vana Tanonoka Wande, vana Mavelasi, ndichitivo zvangu kune avo vari kuronga kuratidzira ndichiti andei ngatitsungirirei tiratidzire murunyararo tisaita zvemirishonga. Ndichitivo kumapurisa nemasoja aiwa ona ivo zviri kuitawo mamwe mapurisa ari muno muSouth Africa nemasoja emuno kuti vese vane dzimotikari dzavo kunyange dzimotikari dzacho dzebasa dzavanoshandisa kundanze kumabasa imotikari dzinoyevedza kwete dzavo vanoshandisa ivo muZimbabwe. Saka kugwira kuri kuita vana vaveZimbabwe kodzero ava kuitira ivo vari pamabasa ivava kuti vawane rusununguko.
Magadi muri Zimbabwe kwa studio 7 hapo inezitara mwende kwa Steven Moyo niri ku Cape Town. Nya yangu iripo pakuti Muswatete 1 hapa kumulungwa kuratidzira hapa ndopa ntuda kuti anenge hapa Muswatete 1 andi yama andi itese no wandu wedi tinoudza hurumende kuti zvitemo zvedu taneta manje iwo zvinenge zvitatsidza hazvina kuti uri wezanu uri webatoripi uri wembisi webatoripi andi itese no wandu wedi tinoudza hurumende zvitemo zvedu haisiri nyika kusiri kutungamirwa kwatiri kuitwa kumhuri yezimbabwe tarisai zvaiitwa nehurumende yavamugabe zvokuti vanongoti vakuru vacho vanenge vachingoba mari vachino univesita kunze kwenyika vachingoba mari kana vazonzi basa rapera vakuenda kune mabhizinesi avo kunze kwenyika kwee vese vaitongwa nevamugabe zvezvi mukafunga kuti ndiani ati muzimbabwe hamuna kana wana vese vakabuda kunze kwenyika vakuenda kumabhizinesi avo dai vachibawo vachiti vanoinivesitawo munyika zvaibatsira mhuri yezimbabwe tarisai muone zviri kuitika zimbabwe kuzimbabwe kubasa kwavari kubasa asi kwavanogara kune mugara mhuri dzavo kunze kwenyika tukenda kupi mhuri yezimbabwe tarisai muone wokana ndini
vadi vashamari vestudio 7 nedambudziko recovid iri isu tiri kuzama kutevedzera zvinokutaukwa nevakuru vezveutano kupfeka mumamaski kana tichipinda mumataxi kuzama kutevedzera nepese patinokwanisa navo asi izvi nyika kwedu kwabva kwaita dambudziko vazhinji vakuru vedu vakuda kutotora mukana iwoyo kuti vachiona kufuma ndese kwangu ini kwandinobva ndikatumira mari izvezvo kuti adzimai vanotora mari yacho kumasvingo vanoda tsamba
Masurasee, venuko. Mini koko makini kuna Cape Town. Kunyedi Zimbabwe, ye demo ye Muswatete 1. Ndinoti vanhu shingai. Hakuna kana zuva rimwe romuchazonzi budai mudemonstrate nezanu PF. Paya pavainzi budai tidemonstrate nachamisa. Vaingoti hei munoda kupasa zvino. Nasi iko zvino vakupota necoronavirus. Hakuna kana zuva rimwe romunofa makabudirira nezanu PF vanhu shingai hapana kusiri kufa zvinongoda kushinga munhu zvirwire kuti nyika yako ibudirire taneta navanhu ava tosvika rini tichigara mumasango uchipanga kugara munyika yako yechiberekerwa vanhu budai kuratidzira chaiko chaiko haikona kumbosha vanhu budai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana pafacebook page yedu ye VOA Shona
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yavadonald trump nezuro yakaudza dare redzibosva muboston mudunhu remassachusetts kuti haichaenderera mberi nemutemo wayanga achida kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vadzokere kunyika dzavo kana zvikoro zvavanopinda zvichingodzidzisa vana vechikoro paindaneti pega muzvinafundo stan mukasa vaudza studio 7 kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muamerica vanopfuura miriyoni uye vanopinza muamerica mari inopfuura mabhiriyoni makumi mana nemashanu pagore vadzidzi vezimbabwe vari pazvikoro zvepamusoro muamerica vanoita chiuru chimwe chete
vakagara vane kutada vanhu vanobva kune dzimwe nyika saka zuva nezuva vanongogara vachifunga kuti toita sei kudzikisa namba yevanhu vanobva kune dzimwe nyika saka ndozvaida kuita panyaya iyi zvichokwadi kwemakore akapfuura kwava kune mutemo unotiwo kana haungauye kunokokozesa online course mutemo changu wariko asika mastudents akanga maintenational students asinokuye zvino vakauya ndekuti vaenda maclass zveonline izvi zvakakonzwa necovid-19 saka haizi mbosa yao asisini sikuru mbosa kuti minika mune mune 1 million masidiri kaneza kune zine mika yano uza $45 billion mu kuma university saka behind it ndeto kuti ma university mazingi akutotarisira ma international students kuti awabatsire ngekuti ma students anoenda kuma universities ma American students amashoma akadzika
chaita kuti varegere kuenderera mberi nenyaya iyi chii
vakataurwa kuti zvichauraya economy zvichabvisa $45 billion kubva kueconomy yeamerica zvichadzikisa vana vechikoro vari kumauniversities zvichizokonzera kuti mauniversities avhare mauniversities akavhara zvinova zvauraya economy especially kumastate businesses saka pane inonzi ripple effect
kana tisingatarisi nyaya yemari pane chimwe chikonzerero chama university chakakonzera kuti varwise mutemo uyu
vana vechikoro vemuamerica vari kuenda kuchikoro yakadzikira namba yayo yakadzika vana vazhinji havataendera kumauniversity vanongoda kunoshanda vaite mari saka vatrump vakazitaurwa izvozvo kuti mauniversities akadzika akakolapsa zvinozokonzera again vatrump vanotaura economy saka vamwenzwa bedzi kuti zvavakutaura zvichakonzera kuti economy dzike chimwe chinhu chakakonzera izvozvo ndechekuti iye masuro jaji kuboston anga achizotiwe atonge panyaya iyi and also lawsuit yacho yakauya kubva kuharvard harvard neya ndomauniversities makurukuru kwaizvo muamerica munomu saka vane inonzi political power yakasimba chaizvo
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania vari parunhare neStudio 7. kufadza wa jinji lena kishakata ni kambo kake upenyu mtoro zunguwa ya diapera chombo tarisa zange ziri mnauza nasi vanu wafane chukwere che COVID-19 Mzimbabwe vashika pa makumi maviri urumende ino mbosendeka urungwa wikuji zukoro zivurwe panopera mwejuguno kashika kumagumo chulongwa chiebi cha nasi ivaile suzu kare manira nasi apo tishukumbaye zezi mwenau kini njini tanono kawande njini mwashu John D.C. nchiti mwosu